konzero kana kuti purpose ndeyekuti tinyatso kuzvimisa mundangaro dzevanhu nedzemachechi nokuda kwezvinhu zvinokonzerwa nouori mukati menyika as far as development is concerned. Kuti uori hunouraya nyika kuna kwainosvika. Kana mari yaifanira kuti igone kuenda kuhurumende kuti panyika inombopera mukavama. Saka chinhu chakadaro munogona kushanda zvikuru muri nyika asi hamuna kwamunosvika nekuti mari ingadai ichibatwa nyika igone kubudira mberi hakuna kwainosvika. Zvotiita sekuti izvo uori hwatova part of our day to day culture muno muZimbabwe matibva zviri kuitiwa. Zvotiita sekuti tichigone kurarama feya feya kutonetsa kana pasina uori. Saka zvotizofanika inotori part of our culture.
Muri kushandawo here pamwe chete nehurumende inowe ndiyo inotarisirwa nevanhu vese kuti inokwanisa kumisa uori?
Achi hati kutarisira kuva nayo iyi kumusi wepresidenti musi wa13 inenge ichitori ne anti-corruption commission inenge iri mukati mayo kuratidza kuti nayo hurumende inotsigira kuti nyaya yeuori iparadziwa ende zvekuti nyaya iyoyi yatikita iyi haisiri just a once off thing but ndokutotangidza kwehondo yokuparadza uori iri kuti vana machechi muno munyika yezimbabwe.
Kufora uku kuri kutarisirwa kutangira papi kuchigumira papi?
Kufora uku kunotarisirwa kutanga pasvitho na 8 o'clock mangwanani tichienda kubicc central mutauni munomo ndo pachanoungana vanhu ipapo. Tafunga kuratidzira uku kuti vanhu vose vanoita nyaya dzeuori vaone kuti vangaita havo asi hazvifadze vanhu especially vanechitendero havafari nenyaya dzeuori zvikuru nokuti akaona kuti even vamwe vatenderei vanopedzisira vongeta vakotini nokuti vanenge vari desperate ongozopedzisira vangopinzawo momo saka zvinovabvisa pachikristu chavo chakamira zvakanaka.
Chiitiko ichi ndechezuva rimwe chete here kana kuti muri kutarisa mberi?
Kuno kwatikuita musi wechina ndokutanga kwenyaya yacho chazoramba chindoita mazuva mama anotevera panguva dzenge dzarongewa.
Muri kutarisa kushanda nemamwe masangano ekunze here ezvitendero?
Kuti tigone kukunda hondo yeuori tinofanira kutokambena zvikuru throughout vanhu vesende zvakasiyana-siyana vari pasi rose vanongova nomuoniwo kuti iwo uori hunouraya nyika.